Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chivabvu 26 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai inoti iri kunyunyuta nemashoko anonzi akataurwa nemumiriri weuzumba muparamende ekuti mudunhu ravo hamuna mukana wekupa mapato anopikisa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti vatobayiwa mudede ndo vari kuomesa musoro panyaya yekurerutsira vanoda kutora magwaro ekuzvarwa kwavo zvikuru vanhu vane vabereki nehama dzakavhiringwa negukura hunde. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko anonzi akataurwa nemumiriri weuzumba muparamende vasimba neutamudarikwa vebato rezanupf ekuti dunhu ravo harina nzvimbo yemapato anopikisa. Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vanoti mashoko avamudarikwa aya anokonzeresa mhirizhonga sezvo dunhu ravo reuzumba kusanganisirawo remashonaland east yose ragara richizivikanwa nenyaya dzemhirizhonga. Vachitaura pamabiko ekupemberera kuparurwa kweurongwa hwemadiridziro kumudzi nemusi wechipiri vamudarikwa vanonzi vakatiwo bato ravo richawana mavhoti zviuru makumi masere mudunhu mavo, vakawedzera vachitiwo mapato anopikisa achangowana ari pasi pemapepa ekuvhotesa akakanganiswa kana kuti maspoiled ballot papers. Ngatinzwei vaGutu vachitsanangura pamusoro pekunyunyuta kwavo.
Nyaya yatiri kunyanyonyunyuta nayo ndeyekuti vasimba neuta mudarikwa inhengo yeparamendi. Saka zvavanenge vataura zvinotererwa. Saka isu vemDC tinonyanyotya nenyaya yekuti zvinopa izvo mukana kumasupporters avo ezano agara ari vanhu vanoda zveviolence kuti vazoti vakaona vanhu veMDC masupporter edisu vachida kuita misangano vachida kuita marali vanobva vatoti MP vanga vari kuno zvavakataura izvo vakati kuno hakuna space hakuna mukana weopposition zvotovapa simba rokuti munhu wese weopposition ngaatandaniswe kuti hatidi kuona opposition party inosvika muno. Zvino kana vachidaro vari member of parliament ndokutotika ino yatova tato declare kuti ndisu toga tiri muno. Zvino ingava democracy here yakadaro.
Asi bato renyu rine mamwe matunhu here ariri kukundikanawo kusvika pari nhasi kunze kwemashoko amuri kuti ari kutaurwa iwe?
Jonga, tine matunhu akawanda atinonetseka kuti tipinde murunyararo kunyanyanyanya muprovinsi iyoyo yemashonaland east. Masupporters edu vari munhamo kuti vaite musangano chaiwo kana kuti musangano usitombori radi wokungoti tangaita musangano wevanhu vari mustructure vanotoonesa tsekwende ipapo nokuti vachada kuzikanwa kuti musangano waitirwa pamba pani.
Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatinorerekera tabatawo vamudarikwa ava vari kuramba mashoko avari kupomerwa ekukurudzira mhirizhonga vachiti bato reMDCT ndo rinotori pamberi panyaya dzemhirizhonga. Vamudarikwa vanotiwo pauwandu hwemavhoti avanoti achawanikwa nezanupf vari kureva kuti vanhu mudunhu ravo vari kuberekana vachiwanda. Ngatinzwei huri kure yataita navo.
Hatina mhirizhonga yatiri kukurudzira. Tiri kutsanangura kuti mapato anopikisa hurumende aya arikuuya but vanhuvokuzumba vanhuvane gwara vanoziva kwavari kubva nekwavari kuenda ivo ndo vari vemhiri zvonga nekuti pane vainzi vaelton mangoma yaivo membe yenational assembly yavo ari mubatwe homwe yemari vakamurwisa paharvest house apo vari 200 meters away from Harare central police station paivo here nemunhu wezanupf muharvest house akarwara mangoma kana kuti ivo vega ndo vaitogadzirira kuita womo up pane mumwe wavo kuti kana vavakuzoita violence vanoita sei
asika honorable mudari kwavari kuti mashoko iwayo anogona kuzoonekwa nevamwe sekunge muri kuti muzumba hamufanange mune munhu werimwe bato kunze kwezanup f
aiwa zvimboita seizvozvo vanoya vari kuita mutsangano asika tinotodaidza vanhu mashoko aunotaura ka unototi utaurawo mashoko anovaka nyika kuti vanhu vaende kunonzwa zvauri kutaura isusu tiri kutaura nyaya yakomanda agriculture kuti munhu wese ndaagute kana makuva akarohwa gore rakapera tikadzokera takarova zvisina kunaka kana tinenzara urugare rwauyaka
ko pauwandu hwavari kuchemawo nawo hanzi muri kuti imi zanup f inenge ichizowana 80,000 votes hanzi kutungamidza kuti kana pakava pakuzobirwa sarudzo ndo uwandu hwevanhu vanonzi vakavhota muzumba iwavo munoti
chisingazive vanhu muupenyu ndechekuti kana muchikurudzira chingochani kudana navarume nevarume nhamba yenyu haiwande kumuzumba hatikurudzire ngochani tiri kuti vakadzi nevarume vadanane michato iyoyo inozoresulta into yepopulation
vanga vari mumiriri weuzumba muparamende uye vari nhengo yezanu p f vasimba neuta mudarikwa vari parunare kuuzumba nestudio 7 vadzidzi gumi vepaunivhesiti of zimbabwe vari kuratidza mifananidzo yakasiyana-siyana inoratidza mararamiro ari kuita veruzhinji munyika panguva iyo upfumi hwenyika huri kuenda kumawere patricia mudadigwa anotipa nyaya inotevera
mumwe wavari kuratidza mifananidzo yavo vamelvin gwishiri vane mifananidzo inoratidza nyonganyonga vati chinangwa chavo ndechekuti zvemitambo munyika zvishandisiwewo kuudza vatungamiriri venyika zviri kunetsa veruzhinji
kune dzimwe nzvimbo kune dzimwe nyika kunoappreciatewa art as a form of communication art as a form of or as a medium yekutaura kunyange kunhu nevakuru vatisingagoni kutaura navo saka ndakasundwa zvikuru sei nekuda kwekuti tiratidzewo kuti zvinhu zvatinosangana nazvo matambudziko atikusangana nawo pasi kunoku kunyange vanozoonawo vekumusoro vanokwanisa kuona nemameseji atinokwanisa kuti titaure isusu
vajoseph muzamani vane mifananidzo yevanhukadzi vachiita mabasa akasiyana-siyana kuti vawane chouviri vamuzamani vati vari kuratidza mifananidzo yemadzimai iyi nepamusana pekuti madzimai ari kuita zvese zvingakwanisika kuti variritire mhuri dzavo
kuoma kweupenyu muzimbabwe zvinhu zvakaomera munhu wose vanhu vari kupererwa nepfungwa nezvokuita asi ipapo tiri kuona madzimai achiratidza kuti vakasimba vanokwanisa kumira kuriritira mhuri dzavo ati yangu inobudisa kukosha kwemadzimai mukurarama kwedu sevanhu unoona mudzimai achiswera ari pachuru achijurudja majuru zuva rose asi varume vangani vangakwanisa kuita saizvozvo tinoona kuti varume havasi kuonekwa kana zvinhu zvakaoma kudaro asi madzimai anoshinga wosora aripo mazuva maviri matatu mukupera kwemazuva maviri matatu tinoona vakwanisa kubata mari inokwanisa kuti vana vavo vaende kuchikoro
mumwe mudzidzi ari kuratidzawo mifananidzo yevatengesi vezvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira vasikana vanotengesa miviri yavo vaarnold chiringa vativo muzimbabwe ruzhinji rwuri kurarama nekutengesa vachiringa vati nekuda kwekushayikwa kwemabasa vanhu vanotengesa vawanda kudarika vatengi izvo zviri kupa kuti vatengesi vawane mari shoma zvikuru
nevanhu vacho vanenge vachitengeserwa vanenge vari vashoma asi vanhu vaitengesa vanga vakatowandisa nekudawo kwezvekungoitikawo munyika kuti umwe munhu angotsvaga chinoita kuti ararame ungotengesewo kuti ararame saka ndosaka ndaida kuratidzawo kuti vanhu kuti vaonewo kuti ndekumaruvawo kuti zviri kuita se zviri kuvaomerawo mabasawo hakunawo chokuita hapana saka enda munhu wese angofunga zvekutengesa zvakangosiyana-siyana kuti ararame
Mifananidzo iyi iri kuratidzwa pasi pedingindira rinoti Life as we know it. Kutaridza uku kunopera nechishanu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakanga vakadzivira kumeso kwavo vakauraya vanhu vechitendero cheCoptic Church vanosvika 26 vakanga vari mubhazi vachienda kwavanonamatira nemusi wechishanu. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti nyika yeNorth Korea neavo vanopfuudza mwero ndidzo nyaya mbiri dziri pamusoro-soro pezvichanga zvichikurukurwa pakati pevatungamiri venyika pamusangano wenyika dziri muGroup 7 watanga nhasi muSicily. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitemo uye vachimirira zvimba West muparamende vaZiyambi Ziyambi vanoti mabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General vatobayiwa mudede ndo vari kutadzisa vana kunyanya vana vabereki vakafa munguva yegukura hundi kuwana magwaro ave ekuberekwa kana kuti mabirth certificate. Izvo zvinotevera kugunun'una kwakanyanya kwevanhu zvikuru vari kumateveleland vanoti vave nemakore akawanda vachikundikana kuwana mabirth certificates aya. Nyaya iyi iri kusimukawo apo nyika iri kuziya bhiri remutemo wekuregererana kana kuti National Reconciliation Bill. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT vachimirira Bulawayo East muparamende Muzvare Tabita Kumalo pamwe chete navaZiyambi. Totanga nekunzwa vaZiyambi kuti sei nyaya yemagwaro ekuzvarwa iri kuramba ichinetsa.
Ini pandiri pano ndine kamwana kandakatombotora kaitamba bhora ndikakatsvagira munhu akanokatorera birth certificate kasina munhu wakaiziva kanhongwa kaonekwa kachigona bhora. Ndiri kuti mutemo wedu kana uri maringe nema documentation wakajeka zvekuti ndinoshamisika kuti zvii zviri kumboita vashandi vehurumende vekunzvimbo idzodzo zviri kuita kuti vasateedzera kujeka kwawakaita. Ende mirizhonga imwe yavari kutaura yegukura hundi yaane makore anotosvika 30 yadarika. Saka nemitemo yedu yakajeka, vanhu vachiona kana vakange vaita chidakadaka vogara nehumwe utungamiri hwavo hwakaita sana Honorable Kumasi voenda kwaRegistrar General vouya ivo Honorable Kumari votaura kuti nhingi nanhingi vakati hazviite kuti uyo atore birth certificate, tobva tachipindira kaipapo kuti kweisu zvatinoziva kuti munhu anogona kutora birth certificate one asi hazvisizvo zviri kuitika.
Honorable Kumalo, pindai tinzwi.
VaZiyambi, Honorable Ziyambi, ndozvikudza izvozvo. Inini muconstituents mangu ndine squatter camp ine mafamilies over 50 and munoziziva kuti kana ndaedza kuti ndiite chunhu mukandinzwa ndakutaura ndaedza pese pandogona ndakonewa. Registrar anoramba and ime nhau iripo ndeyokuti zvinonzi iwewe kumusha kwenyu kumatinoti. Saka enda kumatinoti kuna sabhuku wacho. Mwana iyeyi akazvarwa nesurvivor yegukura hundi. Hapana munhu waanoziva kumatinoti ikoko. Handiti kuti achati no imwana wakakumana uyu kwa Chief Mapiko. Saka inini shuviro yangu ndeyokuti mavictims nemasurvivors nevana vacho ngavapihwe mukana kuti kwavanoenda kuna registrar votaura kuti baba vangu namai vangu vakafa negukura hundi. Toongorora kuti chokwadi here kuti ndozvakaitika mwana iyeyi. Pasaite mibvunzo yakawanda kuti angachizvara angari kupi. Kozo vashandi vehurumende havasi kuita izvozvo vari kuramba. Endi tikamboedza kuti tiendesa nyaya iyo yekumalawyers kuti vamboedza kuti vaendese kuhaikoti tione kuti tingapiwe reprieve here kuti vana vava nehama namai vacho nababa vacho zvese mhuri yacho yese it's stateless asi zvakakona nganga murapa achida. Ndirikuti sehurumende pafanira kuita mutemo wokuti vese vanhu vegukura hundi ngako vaende kuna registrar vonotora ma ID. Hazvi make sense kuti mwana ne 37 years nhasi zonza ana chitupa. Asati hambu kana kubasa hambu fakapinda because ana nzire yekuzviratidza kuti endiani. Surely kana tichizvitarisa izvozvo zvinoreva kuti pane something chiri kunetsa chiri kuita kuti mwana atawane iwo. Everybody who is from 1983, I was born 1983 to this date, asina kana birth certificate kana chitupa. Tunofana kuongorora to make sure kuti vana ava tovazorodza tavarwadzisa zvakana. Ngativapei mukana Honorable Ziyambi kuti vamboita vanhu munyika yeZimbabwe vaedze kuriritira mhuri dzavo nekuzoriritira ivo.
Honorable Ziyambi, ndobvunzoka kwamuri.
Nyaya iri kutaurwa naHonorable Khumalo yakanaka chose. Asingati patsanure izvinhu zviviri, kusagona basa kwemunhu akapiwa basa nekuti mutemo haupo. Vataura nyaya yekuti ngatizorodze vana. Mutemo wedu uripo. Mukatarisa izvo zvavari kutaura ndinobvumirana navo. Mutemo wedu unotaura kuti mwana ari less than 15 years akawanikwa ari muZimbabwe asina vabereki anofanirwa kunzi zvaongororwa kuti hapana aziva kuti abva nekupi, asi mwana haana kana mubereki anonzi muZimbabwe. Registrar General vatinawo vanobva vati kwete hapana mwana asina kumusha.
Sachigaro wekomite yeparamende inoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Manzwo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri webato reMDCT vachimirira Bulawayo East muparamende Muzvare Tavita Khumalo vari parunhare kuBulawayo. Vanhu vakawanda vanonzi vari kupinza zvirimwa zvakaita sechibage, gorosi nebinzi munyika zvisiri pamutemo kubva kuZambia. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 yakaburitsa pachena kuti chibage nebinzi zviri kupinda munyika zvisiri pamutemo nekuda kwehori huri kuitwa nevashandi vezimura pamwe nevakuru vakuru vehurumende ava vanoita kuti zvinhu zvavo zvipinde pasina mubhadharo. Mushandi wezimura uya asina kuda kudomwa nezita anoti kupinzwa kwechibage kuri kunyanya kuitwa nezvematongerwo enyika, akayambira mutori wenhau uno kuti asiyane nazvo sezvo zvinonetsa kutevera.
Hazvinge zvinovakuru zvinenge zvinovakuru vamwe vanenge vachizviita, saka zvinonetsa manje kuti mude kuzviteera.
Mumwe mushandi weEnvironmental Management Agency kana kuti EMA uya anoshanda pamwe chete nevezimura pabhodha rechirundu anoti kunyange hurumende yakambomiswa kupinzwa kwezvinhu zvinowanikwa munyika, chibage, binzi negorosi zviri kupinda zvisiri pamutemo.
Ndokunoiswa mapemisi acho iwayo. Kunokwanisa kupuwa minuti vanogadzira api. Mamwe acho ndoanoita kujikira manje kana dzisina mapemiti. Vanosi kungoya paipai kuti zimura.
Mushandi weEMA uyu asina kuda kudomwa nezita anoti uhuri huri pachirundu hwakanyanya zvikuru.
Apo pane uhuri hwacho hwakanyanyisa mapoda control maCIO machiisi vachiona vanopinda zvinhu zvisingaita kuti vanhu vachiita mari.
Kutenga zvirimwa hakunetse muZambia sezvo kunodikanwa rezinesi rekutenga zvinhu kunze kwenyika kubva kumunhu anenge achibudisa zvinhu muZambia uye nerezinesi rekubudisa zvinhu munyika kubva kukambani yemuZambia iyo iri kutengesera munhu kana kambani iri kubudisa zvinhu munyika. Vazhinji vanoita zvisiri pamutemo vanoita zvehori nemapurisa nemasoja ekuZambia vanoshanda panzvimbo dzinotariswa motokari dzinotakura zvinhu zvakawanda dzinodanwa kuti macheck points. Mutori wenhau uno akataura nemumwe musoja wekuZambia achiita semunhu ari kuda kuzotenga chibage kuZambia ndokutaurirwa mashoko ekuti hazvinetse chero achibhadhara mari yechioko muhomwe.
Isu tisi vanhu vekutaura navo. Iwe taura neni, ukanotenga kuLusaka unouya nacho pacheckpoint yekafuwa, ini ndotaura navo, iwe wosiya mari zvatopera.
kupinza zvinhu zvakaita sezvirimwa munyika zvinoda marezinesi akawanda anosanganisira rezinesi rekupinza zvinhu munyika kana kuti import license, rezinesi rekuti zvirimwa zviri kupinda hazvisi zvemasanganiswa here pamwe nerekupinza zvinhu zvakawanda panguva imwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, vanoti havana umbo hwekuti tafadzwa Raymond Matimba, uyo anofungidzirwa kuti aishanda nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State, chizvarwa cheZimbabwe, kana kuti aiferefetwa nezveugandanga. Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Bima, avo vati vanga vasati vapirwawo nyaya yaMatimba iyi. Asi mapepa nau pamwe nenhepfenyuro dzekuBritain dzakaita seSky News neBBC dzinoti Matimba aigara muManchester kuBritain asati aenda kuSyria muna 2014 kunoita murwiri weISIS. Sky News inoti Matimba akaenda kuZimbabwe uye Spain asati aenda kuSyria. Mamwe mapepa nau anoti akabva aurayiwa ari kuSyria kwakare nendege yekusora yemhando yedrone yeAmerica. Asi vamwe vanoti hapana umbo hwakati tswikiti hwekuti akaurayiwa. Matimba anonziwo aidyidzana nevamwe vechidiki gumi nevatanhatu kusanganisira Salman Abedi, uyo akazviteya nekuzviputitsira bhambu akauraya vanhu makumi maviri nevaviri kuManchester nemusi wemuvhuro. Studio 7 yabata hofisi yeFBI muWashington DC, uye matikitivha ari kuferefeta nyaya iyi kuManchester, asi vose vati tiite zvekunyora tsambambozha nemibvunzo yedu. Vose vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Izvi ndizvo zvaitwawo nemuzinda weZimbabwe kuBritain, uko tatumira tsambambozha kune mumiriri weZimbabwe kuBritain vaGabriel Machinga, avanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu yakanangana naMatimba.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Munhu akange akazviteya nemabhambu pamuviri wake akapinda munhandare maive nevanhu vakange vachifara zvavo muguta reManchester kuEngland, akazvidhiutsa nokuzviuraya pamwe chete nevanhu makumi maviri nevaviri. Vamwe vanoita makumi matanhatu nevana vakakuvadzwa musi wa22 Chivabvu. Vazhinji vakafa nekukuvadzwa vange vari pasi pemakore gumi nematanhatu. Munhu akaita izvi anonzi ndiSalman Abedi, mwana wemupoteri aibva kuLibya. Mapurisa akachengetedza varume vazhinji nenyaya iyi, kusanganisira mukoma waAbedi ane makore makumi maviri nematatu anogara kuTripoli kuLibya. Mapurisa eguta reManchester anotiwo pane mudzimai akasungwawo nenyaya iyi. Vakamirira nyika yavo, mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakatumira mashoko okunyaradza avo vakakuvadzwa uye kuhama dzevakafirwa. VaTrump vakati vanopfurikidza mwero neavo vanovabatsira nekuvachengeta vanofanira kubiswa muvanhu. Mashoko aya anoburitsa famire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Chei Dzambwa akananga kumusha wake weDynamosi.
Muchikamu chedu chenhabvu kana chemitambo, regai tikupei mutori wenhau Michael Kariati achitiudza pamusoro pemurayiridzi wenhabvu ane mukurumbira Sande Marimo Chidzambwa, uyo ari kunzi ari kudzokera kumusha kwake nemusi wesvondo.
Chei Dzambwa akananga kumusha wake weDynamosi nesvondo, apo chikwata chake cheZPC Kariba chiri kutamba neDimbare muNational Sports Stadium. Chidzambwa ari kutarisira kurova chikwata chakamupa zita ichi pamwe nekuenderera mberi nematangiro anofadza aita ZPC Kariba makundano eCastle Lager Premier Soccer League emwaka uno. Pari zvino ZPC Kariba iri pachinhano chechina nemapoints gumi nemapfumbamwe mapoints matatu pasi pechikwata chiri kutungamira chengezi Platinum Stars. Izvo chidzambwa anoti zvauya mushure mekutenga vatambi vakati wandei panguva yezororo yemwaka wapera.
Ndikati gore rakapera takatsvaga maplayers akati kuti maplayers ivo vatibatsira chaizvo kuti tipaposini yatiri and tikatrainawo zvakanaka ndofunga kuti tinoguma tiri pasinganyadzise.
Kunyange hazvo svondo rapera, vatsigiri vechikwata chake vaiimba vachimunyomba. Murairidzi wedhimbare Lloyd Mutasa ari kukumbira vateveri vechikwata ichi kuti vauye kunhandare muhwandu hwavo kuzokuzirira maglamour boys.
Uye ndinodairo kuti vatsigiri vedu ndofunga kunyangwe tanga tichiwanawo maresorts akasiyana-siyana vanga vachingouya, saka tiri kukurudzira kuti dai vauya ndivo vanotipa simba.
Asi mutambo uri kunyanya kutaurwa nezvavo ndeuyo uri kumanda vastadium kuzvishavane pakati peFC Platinum neHighlanders. Kugona kunenge kudada haisati yamborohwa mumakundano egore rino. Panguva iyo bhoso iri kubhebha moto ichitungamirwa naPrince Dube pamwe naRodrick Mutuma. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Triangle vs Caps United, Bantu Rovers vs Harare City, Chapungu vs Cholocho Pirates, Black Rhinos vs Yada, Wange vs Haumain pamwe neChicken Inn vs Shabani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Tomboenda kuna Mavlas Muhlanganya uye achitudza zviri kuitika paFacebook.
Pachirongwa chemadzimai chewomen's round table paFacebook page yedu yeVOA Shona, vasikana vechidiki vanove zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica, Tanya Nyati naBusi Ncube, vakataura ivo vachiti zvakakosha kuti madzimai nevanasikana vazive kuti kunyangwe vakambofoira muzvidzidzo zvavo, vanokwanisa kushinga kusvika vawanikwa ivo vachiendawo kuzvidzidzo zvepamusoro sezvakaitwa nemumwe wavo, Tanya Nyati. Busi Mhlanga akati yekunyangwe mai vake vakanga vaenda kunoshava kunze kwenyika, akashingirira ari kuchikoro cheChindunduma, uko akazobva achienda iye kuzvidzidzo zvepamusoro kuSouth Africa. Ngatimbonzwai kubva kwaari.
Inini ndakakurira kuMashonaland Central kunonzi kuMount Darwin. Inini ndinoda kuti ndiudze vanhu chokwadi kuti kwaunobva it doesn't determine kwauri kufana kunosvika. It's entirely up to you. The ball is in your court. Iwewe ziva zvaunoda, ziva zvauri kutarisira muupenyu hwako. Inini ndakaita rombo rekuita vabereki vanonamata. Asi kana vamwewo vasina vabereki vanonamata, mamentors variko, vanhu vanokubatsira kufamba nenzira yekuti ikuendese pakarier yakanaka. Inini I had the privilege of both. Ndakaita simba, simba rekungoshuvira, kungoshuvira upenyu hwakanaka. Mama vangu vanotozviziva kuti inini ndairamba ndichivaudza kuti ini handidi upenyu hwekutambura. And no matter what, ndichashanda nesimba. Saka hard work, it always pays off. Chinhu chekuti ndatoona kuti kushanda nesimba, kuita chikoro, kuita ma goals, ndokwakakosha.
Tanzwa apo kubva kune vamwe vasikana vakanga vari pachirongwa chedu chewomen's round table chemadzimai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, manyai paFacebook munotsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Tionesane takawanda. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvemhirizhonga yezvematongerwo enyika kumaruwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bato reMDC rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti riri kunyunyuta nemashoko anonzi akataurwa nemumiriri weUzumba muparamende ekuti mudunhu ravo reUzumba hamuna mukana wekupa mapata anopikisa. Asi vamudarikwa vanomirira uzumba varamba mashoko aya. sachigaro wekomiti yeparamende inonana zvemitemo vaziyambi siyambi vanoti vatobaiwa mudedendo vari kuomesa musoro panyaya yekurerutsira vanoda kutora magwaro ekuzvarwa kwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ku-Studio 7 ngolwesihlanu umhlaka 26 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadanisa ukuzwa ummeli wephalamende wezanupiye kuSimba Mlarikwa ekhuluma amagama anjalo endisulusizi ngokuthi lapha kade ekhulumela khona bekuwumkhosi e-division inhlanganiso emhlaba wonke jikelele.
Abe-MDC basola imbiko yomeli weUzumba edalela ephalamende umnumzana Simbane uTamudarikwa yena othi amabandla aphikisayo engalokothi ayefika esigabeni sakhe ekhankasa.
Uzina yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansil, ukhansile besethengisela thina izakhamizi, yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi, uzina asisamfuni lapha eGwanda.
Izakhamizi zeGwanda zibhalela edalela ephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele asuse umsebenzi wokutholisa leli dolobho amanzi ezandleni zezinwa. Kuwoza Friday silo mculi weKwasa Kwasa uMandla Nkomo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT selisole imbiko yomeli wesigaba seUzumba edalela ephalamende umnumzana Simbane uTamudarikwa. Yokuthi amabandla aphikisayo kamelanga alokothe ayefika esigabeni sakhe. Ibandla leMDCT lithi imbiko leyikhombisa sobala ukuthi ibandla leZANU-PF likhangelele ukuqilibezela ngoba uMdarikwa ethele libandla lizathatha amavota zinkulungwane ezingamachumi ayithoba mnembili 80,000 kona kulabantu abavotayo abangedluli inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000. UMdarikwa wethule amazwi la ngolwesibili emkhosini wokuphawula uhlelo lokulima ngokuthelezela oluphathiswe inhlanganiso ye-World Vision International. Ibandla leMDCT lithi inhlanganiso ye-World Vision kumele ikhuze uMdarikwa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Kuyadanisa ukuzwa ummeli wephalamende wezanupiyefu uSimba Mlarikwa ekhuluma amagama anjalo endisulusizi ngokuthi lapha kade ekhulumela khona bekuwumkhosi e-division inhlanganiso emhlaba wonke jikelele, okokutho ukuthi kumele yona i-World Vision iziphumele egcekeni sitshele ukuthi ivumelana leyena namagama anjalo. Njalo khonokho kunye ngusimba MP uSimba Mlarikwa kuyakhombisa ukuthi ZANU isizilungiselela ukuthi iqalise ukutshaya abantu, kodwa nxa bamile emkhosini lapho ababekhuluma khona bekhuluma ngodlakela ibabokuqala besithi khona udlakela babufuni, ibe sikhuluma nobaba uMofati Nkomo ekhuluma ngokuthi udlakela thi bekhona ngabavumelani nalo. Namhlanje uSimba MP usephumele egcekeni ukuthi vele udlakela luyeza, kutho ukuthi leli lizwe sizasebenza ukuthi sitshaywa yizani, bona nxa befika ezindaweni lapho ababona khona ukuthi kuyabayangisa bafike bale ukuthi udlakela ngalokhu ebantwini.
Manje pho lizangena yini endaweni ezinjalo? Sizwa kuthiwa ayisiyo ndawo kuphela yona le kaMdarikwa, zikhona ezinye indawo futhi.
Hayi, ukungena sizangena ngoba akakula muntu okumele aliswe ukuthi angene kulezi ndawo zaseZimbabwe uma siyakhankaza, ngoba sonke sikhankasela ukuthi siguqule inhlalakahle kaZulu kuleli lizwe. Bona kabalalungelo ukuthi basivalele. Ngikhuluma kunjenje inkokheli zethu zebandla leMDC, ekhokhelwa ngubaba uTsvangirai, ziphakathi kwabantu emaphandleni ziqoqisana loZulu, ziyakubona lolu dubu lokwethuselwa ngabantu, ngoba okukhona kade sizane siqalisile ukwethusela abantu.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo lo Chris Gande weStudio 7. Ukusilela kwamanzi eGwanda sokwenze izakhamizi zaleli dolobho zabhalela edale lePhalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele esuse umsebenzi wokutholisa iGwanda amanzi kuhlangothi lwezinwa lumsebenzi ufakwe ezandleni zekhansili. Enye inhlanganiso ezizimeleyo eGwanda, iCommunity Youth Development Trust, isebenzelana lezakhamizi ifikise ugwalo lwesikhalazo edalele ePhalamende kuliviki. Ngitsho lo mabhalane kugatsha olubona ngokusebenza kwamakhansili. Umnumzana George Mlilo uthi nxa ikhansili yeGwanda isenelisa ukuqhuba kuhle umsebenzi wamanzi, kumele ibe yiyo ewuqhubayo, hatshi izinwa. Umlilo obikwa ekhulume amazwi la emhlanganweni awenzele ziphathamandla zikamansipala weGwanda namuhla. Sixoxele sikhulumeli seGwanda seCommunity Youth Development Trust, unkosazana Linda Mpofu.
Uhluphe sithakathi kwalo njengabantu beGwanda lunzima. Indaba yamanzi le isisithukumisile. Indaba le ayisiyo yanamuhla, ngiyakudala kubo 2012. Kodwa lumnyaka ka-2017 lowo ususithwalisa amagabha avuzayo. Amanzi siya kuyenzwa lokho okuthiwa yi-water rationing. Abuya ekuseni ngo-6 ahambe ngo-8. Abesebuya futhi ngo-4 ntambama ahambe ngo-8. Yizi zikhathi abasitshela zona ukuthi amanzi abe khona. Kodwa awafiki ngaleso sikhathi. Uyananzelela ukuthi ekuseni ngaba-7 abuya ngo-7. Kodwa u-8 echaya asevaliwe. Okutsho ukuthi sabe silehola nje elilodwa nje elokuthola amanzi. Ntambama lakho mele sibe nawo ngo-4 kusiya ku-8. Kodwa u-4 khathesi usechayile awakabi khona. Azaze abuye kumbe ngabo-6. Kuthi kutshaya u-8 asehambile. Okutsho ukuthi vele kwezinye indawo eGwanda ezinjengobathiwa kohlalani kuhle e-Ultra namalokithande yabo Spitzkop, vele amanzi abakaze bawabone lokho ekwaqalisa indaba yona le ye-water rationing.
Izikhalazo zenu elizifikise edale lePhalamende lifuna lenzeni idale?
Lapha okwenzakalayo ukuthi sinendlovu ezimbili eziyizo ezisipha amanzi. Indlovu yakuqala yikhansili yeGwanda, besokusiza uZinwa. UZinwa yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansili. Ukhansili ebesethengisela thina izakhamizi. Yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi, uZinwa asisamfuni lapha eGwanda. Akahambe lapha avela khona, ngoba nguye osidalela ingxabano zonke lezi. Amanzi ethu lapha eGwanda yiwo adurayo okudlula ilizwe lonke, ngoba ukhansili antshi usethenga amanzi kuZinwa ebesesithengisela lathi izakhamizi, esefake laye phezulu ukuthi akhode. Ukhansila wethu weGwanda wayevele ekwanisa ukusinika amanzi kungela Zinwa. So iZinwa leyi kayithathe idamu leplanti konke okwamanzi ibuyisele kukhansila, asisayifuni lokuyibona lapha eGwanda. Nxa iPhalamende sibili njengoba kuyibo abaletha iZinwa, nxa bengathi uZinwa kahlaphuma kuphele, hayi singaphila ngcono lapha eGwanda.
Unkosazana Linda Mpofu isikhulumeli senhlanganiso yeCommunity Youth Development Trust, sixoxela eseGwanda. Kulabalobi beZimbabwe asebesungule indlela zokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ukuze ingwalo zabo zifinyelelwe kalula nguZulu. enye yalezi ndlela ngephansi kwesihloko esithi Ziza Platform, okuyindlela njalo yokwenqabela ukuntshontshwa kwemisebenzi yabalobi, okuyinto esibhayile elizweni ebaswelisa inzuzo. Kubika uMavis Gama.
Abalobi laba bathi njalo le ngenye yendlela abayisebenzisayo ukukhuthaza uzulu elizweni umkhuba wokufunda ingwalo, ngoba kuyindlela yakulezi nsuku abangakholisa ukufunda ngayo ingwalo. Omunye walaba balobi ngumbalisi lomsekeli womphathisikolo se-Norton Education Center, uMnumzana Emmanuel Chuma. UChuma ulandisa ngobuhle bokusebenzisa lindlela njengomlobi.
Manje nxa sekusenziwa ngendlela yedijithali platform yale sikhuluma ngayo, sokusitsho ukuthi amabhuku ethu azabe engasahambi phansi, azabe sihamba emoyeni, esigijima adlule abantu bonke laba kade bezama ukuthi basitshontshele amabhuku, abasozibenelisa ukuthi basitshontshele.
Ukhuthaza uzulu ukuba abe lomkhuba wokufunda ingwalo esebenzisa indlela zalamuhla.
UZulu yamkhuthaza ukuthi abone ukuthi abantu abalawo amafoni, balawo amacomputer, balawo amatablet, ukuze bazuze information abayifunayo ngesikhathana esifitshane.
UChuma uthi le kungenye yendlela engasetshenziswa ngabalobi ukulobi ingwalo zabo zifinyeleliswe kuZulu ngayo, ehambelana lendlela entsha uhulumende aseyisungula kwezemfundo esisetshenziswa ezikolo.
I-new curriculum kufanele bayilandele. Ukuzwayo nxa wesenelisa kuqakathekile sibili ukuthi nxa umuntu ebhala lolu bhuku alibhalayo, igwalo alibhalayo, kungazibaba yikuphonga ukubhala kuphela. Kungaphonga ukubhala kuphela, ibhuku lakho kuba nzima ukuthi libe accepted ku-government, libe accepted esikolo.
UMnumzana Alec Kaposa ngumphathisikolo se-Norton Education Center asisungulayo, engomunye wabalobi loncindezela ingwalo. Yena ke uloba ingwalo esiqondiswe kiyo yonke intanga kusukela kubokhekhe kuze kuyefika kwabadala. Ukhuthaza abalobi njengaye ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zebulenjini ukwenza uZulu athakazelele ukufunda ingwalo, hathi ngoba umuntu efuna ukuphumelela kumihloliso. Abalobi bahlezi bekhala kwabezomthetho ukuba bajezise amasela avuna lapho engalimanga khona ngokuthengisa ingwalo abazintshontshayo lezi, njengalokho kwenzakala emazweni athuthukileyo. Bethi iningi selisehluleka ukuqhubeka beloba ngoba ingwalo zabo zintshontshwa bese zithengiswa ngentengo ephansi bengatholi inzuzo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela amazwi ethulwe MDC athi leli bandla selivinjwa ukukhankasa kwezinye isigaba zelizwe ngamalunga ezanu PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu ekade behlome ngemibhobho abavale ubuso njalo abahlasele ibhasi ebithwele amakholwa esiKristu kwele Gibhite, babulala abantu abangamachumi amabili lasithupha 26 lamhlanje kusihlwa. Lebhasi ihlaselwe isuka esigabeni seminya ngamadoda ekade ehamba ngezimota ezintathu. Abameli bamazwe aseAfrika babikwa beyamukele ngenjabulo enkulu njalo ngempululu lapho uDokotela Tedros Adhanom owakwele Ethiopia aze akhethwe ukuba ngumqondisi wohlangothi lwezempilakahle Hello World Health Organization emhlanganweni oqhutshelwe eGeneva. Ukutholakala kosizo lwemali yokuhlawulela imfundo ama scholarships kungumthwalo onzima kakhulu nxa isizalwane selinye ilizwe esilesifiso sokufunda emazweni. Kodwa lokhu akutsho ukuthi ama-scholarships kawatholakali. Lenkuthazo isiphindwe kanengi nengi zincwethi ezikumsebenzi wezemfundo emakolitshini labafundi ababele nhlanhla yokuthola ama scholarships. UMike wabe weStudio 7 uxoxela basanda kugqiba izifundo wasipha loludaba.
Ingcwethi ezikumsebenzi wezemfundo abaqeqeshi bemakholeji atshiyeneyo kwelemelika acebisa izizalwane zamanye amazwe ukuthi kuqakathekile ukuthola ulwazi lwalapho okutholakala khona usizo lwemali yokuhlawulela izifundo. Zithi yebo, lutholakala nzima lolu sizo nxa ungodabuka emazweni asathuthukayo, kodwa akusho ukuthi alutholakali. Unkosazana Thanya Nyathi ngomunye wabadabuka eZimbabwe osanda ukugqiba izifundo zakhe zokuba yintatheli izindaba ecollegini eloColombia University.
Ukuthola usizo lwezimali zemfundo akusonto echiphileyo njalo akusonto elula. Angifuni ukuqambela abalaleli amanga. Iqiniso yokuthi umuntu lo muntu kumele afuqe ngamandla akhe wonke ukuze athole ama-scholarships. Okokuqala, ngathi abantu besemakhaya imali ihlele emakhaya, i-intanethi khona, kodwa ngiyazi ukuthi inzima i-intanethi, iyadura. But nxa ulama-websites kulo www.scholarshipaid.com lapho othi ungasubscribe khona msuku zonke uzathi uvula kuma-email akho uzabona bekuthumezela ama-scholarship.
UManyathi uphinde wathi zikhona isikolo lama-college amaningi adumileyo emhlabeni jikelele kwelemelika anikeza usizo lwama-scholarships.
Kule university leyo, even ese New York University of Adelphi, iyanika ama scholarship abantu abaningi abazi. Kula ma universities ase Texas amakhulu kakhulu, ama university alungileyo kakhulu anika ama scholarship. E University of Tennessee labo bayanika ama scholarship. But kumele thina sinjani sisukumele phezulu si apply. Sithi sesi apply le sesiqala njani ukufuqa, sesiqala ukubafonela, siqala ukubatshela ukuthi hayi indaba zethu zime kanjani ezezimali. Labo bazwisisa bayakwazi disipume Africa. Kunzima ukuphuma eAfrica.
Uphinde waphatha njalo uhlelo lwesinye isizalane sezim Zimbabwe, umnumzana James Manyika olwe collegini ye Harvard University lokunikeza izalwane zeZimbabwe usizo lwama scholarships ukuze bayefunda ecollegini lelo.
James Manyika yena ungukhulukhulu we global company okuthiwa yi McKinsey. So ngikhangela ukuthi yena uvele uye udume ngani. Sembona ukuthi hayi u James Manyika watshiya i fellowship for Zimbabweans only ese Harvard. Ama Zimbabweans amaningi afuna ku apply Harvard ngoba siyesaba ukuthi thiwa yi Harvard iyesabisa. So mna bengikhuthaza abantu ukuthi hayi apply na nini kubo Harvard, ungazikhangeleli phansi. Uzathi apply le Harvard baza kuqhubela i James Manyika scholarship. Twice i fellowship yangkhona ithoni piwa ama Nigerians, piwa abo ama Tanzanians because lina ma Zimbabweans kasi apply.
Unkosazana Busi Mhlanga ngesinye sesizalwane seZimbabwe esigqibe izifundo kwele South Africa ecollege le University of Pretoria ezindweni ezebhizimusi. Yena ke uphatha udaba lamathuba okuthola usizo lwama scholarships kwele South Africa esithi ngaphandle kwabantu abakumdlalo lunzima ukuluthola usizo lolu njengesizalwane seZimbabwe.
Hayi, eSouth Africa kunzima, eSouth Africa kuyabhedla vele ma uvele eZimbabwe eSouth Africa ayi kufika vele ukuthi abazali bakho yiba bafanele bekhokhe imali yona leyo ukuthi uhambe eSouth Africa.
Bonke bobabili bayavumelana le ngcwethi ezichiyeneyo ezithi yebo akululu ukuthola usizo lolu njengesizalwane selinye ilizwe, kodwa amathuba amaningi akhona ukuthi umuntu aluthole nxa ethola ulwazi lwalapho atholakala khona. Becebisa izifundi ukuthi zingalahli themba lapho ziswele kwezinye indawo lolu sizo. Bafaka izicelo zokufisa ukufunda emakholeji namaningi. Okunceda kakhulu yikuba lempumela enhle ezigabeni ezedlule kungaba esigcibeni izifundo zesecondary kumbe ezedegree la kuqala usufuna ukuya kwenza imasters. Ngaleyo ndlela umuntu angaqinisela lokuba lesineke ngokuya kwesikhathi amaphupho okufunda phesheya alakho ukufezeka. Ngimeli Studio 7, ngise Washington DC, ngingu Mike Hobe.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump osanda kuthekelela ilizwe leIsrael uthi akula ongephula ubudlelwano belizwe leli leMelika. Uthi amazwe la ananza ilungelo loluntu njalo afuna ukuthi abantu bakhululeke sonke isikhathi. Umnumzana Trump uthi ufuna kube lokuthula kwele Israel njalo abantu bahlale bejabula. Uthi maningi amathuba angatholwa ngamazwe omabili la nxa engaqhubekela phambili ebambisana kwezokuthula lokwenza okunye okufanayo. Uthi okumele bakwenze yikuthuthukisa amazwe abo lamanye emhlabeni wonke jikelele, ukuthundubeza lokwehlula amalucatsha atshiyeneyo kanye lokumisa ilizwe le-Iran elifuna ukuba maqhuzu emhlubulweni we-Middle East. Umnumzana Trump uthi ubona engazani kuzaba lokuthula endaweni le esikhathini esilandelayo. Uthi abantu ahlangane labo elizweni leSaudi Arabia bakhonone ngokwenziwa ngamalucatsha e-ISIS lelizwe le-Iran elikhanya limila impondo lijonge ukuthuthukisa ukholo olwenza kube lwamalucatsha amaningi emhlabeni wonke jikelele. UTrump uthi elemelika lamukela ngezandla ezimhlophe labo abafuna ukuncedisa ekuliseni amalucatsha e-Middle East lakwezinye indawo zomhlaba. Uthi maningi amazwe afuna ukuthi kube lokuthula emhlabeni, ngakho kababambisane lemelika ukuze kuzanywe ukuthi amalucatsha ehlulwe emhlabeni. Uthi kumele kuvuselelwe inkulumo leziphathamandla zePalestina ukwenzela ukuthi kulungiswe okuningi okuhluphayo emazweni asemhlubulweni we-Middle East.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Agbe uthi leli qembu kalisoze liguqule indlela elidlala ngayo lapho elizadibana khona lele FC Platinum ngesonto enkundleni yemandaba lanxa nje linqotshwe yi-Chicken Inn ngolwesine. Kuviga uJoseph Njanji.
U-Agbe utshele intatheli zindaba zemidlalo ngemva komdlalo weqembu leHighlanders leChicken Inn ukuba akayethuswa yikunqotshwa kweqembu leBhoso okungokwesibili ukudliwa selokho kuqalile umncintiswano weligi lonyaka, esithi imidlalo isaseminingi ezadlalwa njalo labafana bakhe badlala kuhle.
Akula sizathu sokuthi thina singatshintsha umdlalo wethu ngenxa yokuthi sidlale kuhle indlela esidlale ngayo. Yebo, wasihlohlanga kodwa indlela esidlale ngayo ibinhle. Noma sesiya kuplatinum asizo sitshintshe indlela esidlala ngayo.
Iqembu leHighlanders lona lihlezi endaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo elithumi lesikhombisa. Lizavakatshela iqembu leFC Platinum elihlezi endaweni yesithathu, njalo lile miklomelo elithumi lathoba mune munye. Yonke imidlalo yesigaba se-PSL izadlalwa ngesonto kulimpela viki, njalo amanye amaqembu azadlala ngokulandelayo. Enkundleni eluveve esedolobheni lakoBulawayo kulimidlalo emibili, njalo kwakuqala iqembu leBantu Rovers lizanqikilana lele Harare City ngehola lakuqala emini, kuthi umdlalo wesibili uza kuba phakathi kweqembu leChicken Inn leShapani Mine kugamanxa ihola lesithathu emini. Enkundleni yeMorris Depot iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Yata, kuthi enkundleni yeGibo iqembu leTriangle lizemukela iqembu leCapes United. Iqembu leWangi lizadlala lele Haumine ngaseColliery, kuthi iqembu leDynamos lizemukela eleZBC Kariba enkundleni National Sports. Abafana bengezi Platinum bazadlala labeBulawayo City ngaseBaobab, kuthi umdlalo wokugcina uza kuba phakathi kweqembu leChapungule leCholocho enkundleni yaseAscot. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 Zupogine.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lomculi wekwasa kwasa osakhulayo uMandla Nkomo eleqembu lakhe elibizwa ngegama lakhe. UMandla sehwatshe idlalade lakhe lakuqala elitsha elithi Ichomiami.
Lensizwa yasecawuna eCholocho uMandla Nkomo esithi mngane wadliwa igoli nje kutheni. Leli lidlalade lakhe lakuqala uMandla ecula namantombazana eZimbabwe amane uchelesile uNolin uSolesi lo melody. Kwasa kwasa evutwe busu kakhulu nxa ukhangela ukuthi leli lidlalade lakhe laqala. UMandla uthi kulidlalade elengoma ezilichumi ukuza labo asebehlele eGoli bathi pekle bakhohlwa kubo. Yena ke uthi ucela ukwemukelwa ngezandla zombili njengomculi osacathulayo.
Ngisemncane but ngabe ngisafuna ukuthi thuthuke emculweni njengama amabhendi. Dingusizo lokwesponsor, ama manager, into njalo. kulonkulu avele ukuhlangana ikwasa kwasa ngathi amapedi but I know ukuthi ekhave lezimo ayikho vele
lobanje sithi ingoma zakhe zeyeme kakhulu ekudlaleni konyawo lenqulu uthi akawachiya ngaphandle lamazwi akhayo kukhona ke lapho ayithatha khona ikwasa kwasa yakhe ayipose kusibhelani umgido wabesijangane. Njengomculo sakhasayo uMandla ukhala ngoxhaso yiloba luphi uhlobo kuphela nxa kuzalikhulisa leli qembu lakhe laziwe umhlaba wonke.
Ngifisa ubajabulisa like nginje angaze ngibe le show engeyami street but ngiyafisa ukuthi amkebe le show engeyami street ngikwazi ukushaya i-show ngijabulisa abantu cause like i-jive ukujive ngejive mpela. But kungakuthi ngiyabe ngela-manager ngela-sponsor ayikho into ngayenza but ngiyafisa la mntu ngithuthuke la ngiyephambili.
Uthi abafuna ukunandelwa yilo mculo wakhe emicimbini yabo emitshadweni lasemagigini bangasitholela ledlalade lakhe levidiyo yakhona nxa bengathintana laye kuFacebook egameni lakhe uMandla Nkomo. Le Studio 7 de Johannesburg, Wele, South Africa, New Benedict in Chapo.
Mandla Nkomo insizwa yasecholocho igqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngekwasa kwasa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDCT likhala ngokuthi kalisavunyelwa ukukhankasa kwezinye isigaba zelizwe ngabasekeli bebandla lezanu PF. Izakhamizi zeGwanda zibhalela edale lephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele esuse umsebenzi wokutholisa leli dolobho amanzi ezandleni zezinwa. Hayi ke kwanele okwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.